Amango Anonzimeli San, she's my cousin's sister. Akangotanga kungokosora, akatanga kungopera simba and she was admitted. So akangotanga ari muclassroom, achitodzidza. Then anakuzomboita nguva seriki-seriki akabva ashaika.
Zviri kunzi akashaika nei uye zvaanga ari kupi?
So far zviri kunzi akashaika nemhingirikeni necorona. It's confirmed. Saka akanga ari muhospital Berrien kuMichigan.
Vanga vaine zvimwe zvirwere zvavanga vainazvo here pavanga vasati vabatwa nechirwere chamataura ichi?
Anga aine asthma.
Iko kwavanga vari kudzidza uku mungazivi here kuti pane vamwe vakabatwawo here necoronavirus?
Ndatambwa sekudaro.
Zvamira zvakadai, imi sehama muri kuzvitambira sei uyezve mungati muzvare vanga vari kuite chii kuchikoro?
Muzvare vakanga vachiita programu yavo yebiology. Vakanga vachangoti tangei zvavo. Zvinhu zvakaoma chaizvo kuzvitambira, hazvitambiriki. Hazvi kunyatsotambirika zvakanaka, hazvi kunyatsoita zvakanaka.
Tipewo nhoroondo yekuti vakasvika iko kuno kuAmerica riini uyezve kuti vari kuno kuAmerica vari kutambira sei mashoko aya, vakashaya riini?
KuAmerica vakaenda ikoko 5 years ago. Vanga vachidzidza zvavo ikoko, vanga vatosetled zvakanakisisa. Then variko ikoko zvinhu zvakatooma chaizvo chaizvo zvekutoda. Ndosaka vatokundikana kutaura neni, vanditi nditaure neni. Hazvina kutombovamirira zvakanaka.
Vanga vane makore mangani muzvare uyezve mhuri yavo yanga yakakura sei?
Ivo vakanga vaine 19. Rinori ndiro gore ravaitena 20, vafanira kunga vachitena 20 gore rinori. Saka mhuri yavo baba vakafa, baba vakashaya, makore akati kuti adarika. Saka izvezvo vanga vachigara naamai vadene a big brother and a little sister.
Mungazive here kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hapana urongwa hwanga hwati hwabuda because they are yet to decide kuti vachaita zvekumuradzika here or vachaita zvekupisa chaizvo chaizvo. Then kana kuri kuradzika pane imwe nyaya futi yekuti vacharadzikira ikoko here or they will repatriate the body yoenda kunoradzikirwa kuZimbabwe.